chokutanga ndechokuti kana munhu mukaita nyaya yenyu mu High Court umwe akasawirirana nezvatagwa ne High Court akati unoda kukwidza nyaya kumusoro oenda nayo ku Supreme Court kana kuti Constitutional Court, paanonoisa mapepa ake ku Supreme Court kana kuti ku Constitutional Court, zvakatagwa ne High Court zvinomboiswa parudivi. Kana zvaiswa parudivi, vanhu vodzokera pavanga vari nyaya isati yapinda mu High Court. Zvazvinoreva ndezvokuti izvo pakaindiswa nyaya ku Supreme Court, vanhu vanodzokera pavanga vari musi wa 14 Mei vamalava vari pabasa.
Kukuru kuti dare repamusoro soro re Supreme Court racho ratenderana nedare repamusoro re High Court, zvinozofamba sei? Hapazoite matambudziko here zvakare pane mhosva dzavanenge vatonga?
Nemamiriro akaita basa revatongi, zvazvinoreva ndezvokuti kana Supreme Court ikaonosvika yoti zvakatagwa neHigh Court ndizvo, zvinoreva kuti chose chavanenge vaita kuri kwokuti vatonga dzimwe nyaya iko zvino vakamirira Supreme Court. Zvose izvozvo zvinozonzi zvakaitwa kushe komutemo. Asi chimwe chinhu chatisingafaniri kukangama ndechekuti basa raChief Justice harisi rokungotonga koga.
Munorevei?
Kune zvakawanda zvavanoita zvinonzi administrative, zvinoinda nekusupervisa vanhu vanoshanda mumakoti edu nekuita imwe misangano yana Judicial Service Commission. Zvinhu izvozvo kana zvisingapinzi inonzi muchirungu decision making inoda Chief Justice, zvichingova zvokungoita basa zvinonzi muchirungu futi pen pushing, izvozvo vanogona kuramba vachizviita. Hazvizonzi zvangadai zvisina kuitiwa kana zviri zvinhu zvokuti hazvina kunzi ichi chakatagwa pamutemo kuti chinofanira kuitwa naChief Justice.
Mungapa here muenzaniso wezvimwe zvavanokwanisa kunge vachiita vari muofisi?
Kuinda zvavo kubasa, vachipinda muofisi mavo, vachigara muofisi mavo, vachinyora majudgment avo ayenyaya dzavakatonga musi wa 14 Mei usati wasvika, vachipedzisa zvinhu zvavaita. Zvose izvozvo zvinhu hazvirambidziwi, hazvisi kuchikomutemo. Saka chokutanga, hapana mutemo unovarambidza kuti vaende kubasa. Chepiri, zvinenge zvakanaka kuti vasatonga nyaya itsva